Amai mfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vamichael reza vaudza dare kuti amai mfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuamerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita. Kunyange hazvo vareza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. Vareza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. Vareza vatiwo amai mfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangoone masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai mfumira vachausi chinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai mfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. Vareza vatiwo amai mfumira vakakonzeresa kuti nasa ibhadhare mari inodarika mamiriyoni mana kubhanga reMedbank iro rakanga rabhuroka vachiita izvo vachishandisa simba ravo zvisirizvo. Asi vachinyama vati hurumende yanga ichingokanda manhamba mumhepo pasina humbo hunosungirira amai mfumira. Vareza vatiwo amai mfumira vakakonzeresa kuti nasa ipinde muchirongwa chekuvaka dzimba kuchinhoi zvakaita kuti mari inodarika mamiriyoni 10 ibude muhomwe yenasa mukati memazuva maviri. Zvichakadai vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai mfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi. Asi vareza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva 21 kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navareza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete, kuti vazotarisa kuti amai mfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana amai mfumira vachirara mujeri. Amai mfumira ndiwo munhu ane chinzvimbo chepamusorosoro muhurumende wekutanga kusungwa nemhosva dzeuori kubva pakagadzwa komisheni yezak nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa mwedzi wapera. Amai mfumira ndoumwe wevakuru vakuru vakadomwa neboka revechidiki muzanu pf reyouth league kuti vakaita zveuori. Nekune rumwe rutivi boka remadzimai mubato iri rewomen's league rakabudawo nechisungo chekuti vese vakadomwa panyaya dzeuori vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.